Sondorino kwakabaka moto apo chikwata chiri kupisa chesimba bhora chiri kuchanyira Capes United murufaro stadium. Musi uyo Dynamos yakananga kumandava stadium kunosangana ne FC Platinum mumitambo iri kumangwana. Simba bhora iri kupisa ichirairidzwa naTondera Indiraya oyo akadzingwa basa ne Dynamos asi kudimbare kwacho vari kuchema vachiedzera kuti murairidzi wavanaye Genesis Mangombe ngaasiiswe basa. Simba bhora iri pachinhano chechishanu mapoints mashanu pasi pemanika Diamonds iyo iri kutungamira gungano iri. Asi Ndiraya anoti vari kuda kurova Capes United kuti vadimbure utungamiri hwemanika Diamonds uhu.
Tambo watakatarisana nawo watichatamba musi wesvondo tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Asi murairidzi wemanika Diamonds Jairos Tapera ari kuda kuratidza kuti veZifa Normalization Committee havana kukanganisa pakumupa basa rekurairidza chikwata chemaWarriors nekurova hwange musakubva stadium mangwana akare. Tapera akapiwa basa remaWarriors neZifa neZuro izvo muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti idanho rinofadza.
Idanho rakanaka pakuti rapawo vamwe mukana vasati vambopiwawo mukana. Toona zvavanokwanisa kuita tichitarisa zvikwata zvavanotungamirira.
Tapera achange achibatsirwa naTekshua Chiragwi naSo Chaminuka Sande Chidzambwa ari Chipanga Mazano. Asi Mangombe ari pakasiyana naTapera zvekuti anofarira kunokunda kana zvikatomesesa kuita mangange kuFC Platinum kuti zvinhu zvake zvigadzikane. Pamutambo neArena Movers pakati pesvondo rino vatsigiri vechikwata cheDimbare vaimba kuti ngadzingwe basa kunyange zvazvo iye akakunda. Mutsigiri wechikwata ichi vaLawson Muchambizi vanoti Mangombe ngaagadzirise chikwata chavo nechimbi chimbi.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to guide the team. It needs to be revamped.
Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. Chicken Inn 0, Cheguru Pirates 0, Bigita Minerals 0, Ngezi Platinum Stars 2, ZPC Kariba 1, Yada 0. Herentals 2, Tel 1. Mimwe mitambo iri kumangwana uyezve yakamira seizvi. Greenfield vs Highlanders, Arenal vs Blauwe Chiefs. Zvichakadaro muri yeaive mutevedzeri wemurairidzi wechikwata cheCapes United Nelson Matongorere yazivisa kuti Matongorere acharadzikwa kumarinda eZororo Symmetry Park neMuvhuro nenguva dza2 masikati. Matongorere uyo aimbove mukuru wevarairidzi venhabvu muZifa uyezve akamburairidza maMighty Warriors nemaYoung Warriors akashayika nemusi wechitatu svondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.